Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorava pane mbeva nemajuru ndozvari kutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezverazvo muZimbabwe zviri muno South Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manewspaper kana kumaredhio, asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe mene kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapicha pamusi kupapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe, apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamirioni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita, vanhu mamirioni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri mwanawashabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinouya nakanjera wozvisukubvisa kumashabhuku. Mashabhuku ndotozaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupa ichii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zvimapori. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imozo ndisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
nzvimbo medu yena hamusati mapinda munhu akaita saiyeye kudara kwavanongosha zvemagurupu vachinoredza mazita evanhu okuti tira kuzopaimusi mombe iye nezve hakuna.
Gore rapera vanhu havana kuukohwa, zvakamira sei manje?
Zvinongoedzano zvongoti pakuroraramisana kwokurarama pautu unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo huya uite basa iri ndigokupawo pakati chero riri galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvirokutiwo ndiwo nedambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawebhe yakatozobetsera ikaita chikafu chinobva chitoro chedu chedzororo chakapuwa tirita zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozoonera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasibhoni wechinai.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Ndiri kunedza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno erotuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozva kutotibetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inezvita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi dzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana?
Chokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbupisana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munombo tinorima nzungu, nyimo, mabe, mhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga, mafuta akuita $45. Saka mari yacho kuti ibatsise inodori dambudziko vanodzingira nebhageti rei.
Vamura waSibanda, mugari wekugokwe, vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mupofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwa kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU-PF. vaSivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti anofa tinofanira kuwanirwa kutora danu rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurira naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Manyame Residents Association Vama Velasikumalo varumbidza danu ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori matunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level, even wokucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu. Saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatori venhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefandi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chimwe chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefandi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda Chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo, zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotambura, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubhill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatachati vatichiita mastories avo, inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvo.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri rarifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira, nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa, zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemaili nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko, zvikuru pakatika xenophobia, pakaita vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuvana manispaper kana kumaredhiyo. Asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe menherese munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi vekodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders emenherese tichachawanda mari. Saka tikaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe nomwe nomwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand, tishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes akati yesi anobva donata 12 rand maondera tikaita muno 2.7 million saka pavo 908,000 takaona kuti vane mabasa avo akanaka-naka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisans nevamwe vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei. Vakabva vati nyaya tingakuudzai ndokuti makanonoka kuita chirongwa ichi. Tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu, vakatamburira munomu, vakachengeterwa munomu, vaberekwa chira kumusha. Ine makanguri maita chirongwa ichi 12 rand yadzi mari yakanyakuwanda zvikuru. Uyesu tinotoshanda tikuna kuti bvisa kana even ma 20 rand acho nokuti takati isisu vamwe vabadhonete nama 12 rand maSMS. Asi vanokorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa makaunti yatakatumira pasocial media. Mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tikwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi.
Munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo?
Chirongwa ichi takachiparura chiri checharity, chiri chokubatsira. Hapana vatinorekodha, hapana vatinonyora. Kuzvikwama mabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu. Takangoti vana veZimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake. Pane maSMS avacharisisa pavhiki rino, amusho pazuva ramangwana kana kuswera mangwana. Then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetamu yavo. Kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfer ma 20 rand chini pamwedzi umwe noumwe. Haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima, asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akati nakati mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zveZimbabwe.
Panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro, munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi?
Pane munhu atinoti chief accountant weZimbabwe diaspora, uyu tinomutora kubva kuvanhu abvi kumasangano awa, nekuti takaona kuti tikaita tritega isu hazvinganyofasa. Saka tichatora accountant anobva muvanhu ndiye anenge ari mubati wemari. Then vanhu vachange vashanda nemari chavatora kubva kuna vanhu, uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here. Hationi tritega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu tine chirongwa ichi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGames chiri kunanga kuSouth Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chikwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kuCape Town, South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi kuWorld Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuZororo, nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa, uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kumaAfrica Championships aya.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisiravo maresults achayevenuka.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka, achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera, chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo, but South Africa, I think we still have a lot to learn, but considering the fact that takaenda kuLiverpool and it was also a learning curve in the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya, asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa, Malawi neUganda, idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachenje gaega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndine tarisiro kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisonsi kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funan Group, Pretoria, Centurion.
Taurai Tins.
First and foremost, wanile Zimbabwe kwa shupika, kwa tambu tika. And ukata kubunja munarumuna South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later chere kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe, like, daunga ni zamaria kuti ndigo, changa kuita chino ne chino chere kuti hile ne chere uvi nemuria. But wakata zono kuti aiwa, kuti kuti kangi za from zero. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Makufeni maskati ni mani yiru. Shakanga sisiko 2008. But inini wacho mdine pungi koye ya ndachatari sara mkati upini wangu. Sambu kushanda ndiri kunzekwe nika. Nisawa no uchisha nchano nge zala zikuru. Kutuwacha tumbuya vedi waka shanda kwa makore 20 sinzekwe nika. Wakazi kwa nisa kutisira watisira naka yukutine kutine.
Takawira gezi.
Taurai Tins kwemkoma.
Juhu na upenyo uruo mbao furu wata veru shinji. Shino shiri kukwira zwa nifu wa sosi tutona di urongwa wajo we mari uo kushanda kwa ukunu neza. Zimu enda kumabanga mara akuna. Wana wafuru waka mira wajitanga mari bati mara ifubatika. Saka mari ajo iru nzimu Zimbabwe yoyo. Aina chari kutenga.
Saka imimi murkurara masei zwa nifu.
Zato zimu simba zimu. Masuru jazu jazu. Zekuti veru jinji, veru jinji waru kutambuki. Zekiri momu umaini industry. Bati mare yacho, haikuwe zirananeza chukitu. Zekuti mkata swati, chukitu chera, chukitu waziru. Uno senge suwa ni mare kunde. Asi, suke zatavu wana maara tije. Saka, kutichenge tamuri, saka kutu umu.
Murku ita zicheru, wa shipi?
Latinamu. Zai zai zira, waka zira basket of currency pamwe zaita nani. Iji circulator, iri shoma zai iji circulator, or at least zai kwanza kukontrola ma prices as you know.
Ini ndi ni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika, pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kanjani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla.
Ivandla leMDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imsebenzi eGNA njalo lasungula iqula elizaphenya imsebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila alelivandla.
Akula kudla, asina kudla elizweni because of drought le esingene sifuma kuyo. Amshiya nanzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna seyinde next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa i-7.7 million babhekane lendlala embi lonyaka, njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-Europe owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho, njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane Sonchamisa, umnumzane Nkululeko Sibanda, utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla eseMorgan Tswangirai House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeze abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzane Tendai Biti lomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uzaqhuba umsebenzi wedale lepharlamente kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uzakuba ebhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangene lokukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla. Wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Tendai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabanga ngayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Osman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwe-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye nobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izifiso zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile kunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lulamalungu amahlanu njalo luzakhokhelwa ligqwetha lilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakhulumente abasifaka kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi. Ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloya eliphakemeyo elizwenicama.
Ingcwethi kozombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkuhlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esebulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even nakuhulumende. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu kugcizelwe isakhamuzi seHarare uMnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehluya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondane lenqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali. Ababuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo lolu oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisibangcono.
Lokhu akusuka ngokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo kumakhansili, ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angamashumi amabili lane 24 edolobheni leshithungwiza, ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla. Bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngompalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala uMnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akulakudla, asilakudla elizweni because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiya nanzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa liza kuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe, meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time
iningi labantu liyabe selisilina okubuhlungu indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo. Okunye kwakhona ukuthi leya siyo ndlala yabantu kuphela. I-South is full, ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badinga ukudla. Manje kathesi la sezitshayiwe izifuyo zankolo. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very big crisis.
Abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo yiyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu sebengenile kuhlelo zama NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa isibo bonke abantu abazangena kulezo nhlelo mina ngikuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kumi njani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60 is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 xa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile ubuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company so iholo likwani 50 kg yempuphu ne-2 liter khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kuzima lapha futhi qiniselihle intengo zikhwelile as long as ifiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe
umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa e-National University of Science and Technology kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo zisithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokhu thokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banikwa imali yokusungula bayikhulisa uza kuthiwa abanye balama 50,000 rand kuma-banks abo abanye balama 100,000 rand okutho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njengonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsupportayo omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye bonke ngakho ke sibonga ke ukuthi omama labo balobaba abancedisayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsa Nqamoyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba ngezigaba ngezigaba. Kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma eMangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke minyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi thina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Zimihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezo zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sohambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Siyahle sibatshelele ababalisi ukuthi amavalandise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali uqogelela ngoba siyaqogelela. Athi esi silempuku zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa zezinye ziyayenza amatsiyani. Sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiyaphambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuck shop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamachumi amabili ngalinye eziqintini zeMangwe leBulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Inengi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree, nginguAnastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ole Zimbabwe Diaspora Fund. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshutshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ukuze abhele Ukraine imali. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapho? Ukho umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza i-nurse aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eyi, kulezi nsuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, hayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho bakhona yini abazagcina bephenduka besike ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunaba baseqala ukuthengisa like ama-second hand wempahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapho eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lokho?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulonyaka I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume si-safe, like Sylvia, she was one of them. Bengino Sylvia Ncube no Rosemary Mathe and Petronella's Nia. So esh khona kunzima, asisenalo usisihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sesihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo esingazi ukuthi kuzophela noma kuyaqala nini, and at anytime kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ama like sibeze besinikeza ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo ichoice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bachade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abase kuleyo situation, abanye sebezibe bananey'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. As for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, ngenjalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balaba bantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi yeye ngamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayiza into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane ziloku khathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe o-European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intathelezindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBritani kuzaba nzima iUK ingaphuma umanyano weEuropean Union. Ukansela weSendwell eBirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweBritani leLabour Party uthi ibandla elibusayo lamaConservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweBritani yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrica nabaseAsia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lise abantu baseZimbabwe abalapha abafail asalamsikhazi nabaluthi mhlambe alibhadalanga ama taxi kanjalo kodwa usazo renew into zakho sobe sithi wena you will be deemed as someone of not good character basefuna ukuthi behle bethumele back European Union iyasiza la kuma appeals iyasiza kuma cases yonke into kuma human rights iyasiza laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
UMnumzana Fortune Sibanda ohlala edrobheni leWolverhampton lilunga lebandla elibusayela ama-conservatives uthi iBrexit ayilani ilezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweBrithani.
Lehungahunge ngilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusoqiniso lelo ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu beEurope bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo soyamele affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kweBrexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe legislation vele mangabe kuthola ukuthi basebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekubekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye makhothi. Like let's say i-family reunion, it will be very, very difficult. And le mali zakhona kuzobe sothola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe, ngibona ngathi after some years, probably 3 years or more, relations will improve with trade. Because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Banengi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basigxotshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili iBrexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBrithani uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axothe izizalwane zezibaba ezihlala eEngland.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer uNkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni leManchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana lalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi weBrithani lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ephalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBrithani lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha House of Commons igama lomu Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Jahalezansi Ezra Jesus Banda kwanele olibalelisayo ngantunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.